A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 6, 2017. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about fears of an outbreak of waterborne diseases such as cholera and typhoid in Harare and other parts of the country.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about growing fears of an outbreak of waterborne diseases.
Health Minister Dr. David Parinyato says the erratic water supply in Harare and other cities is posing a serious danger of an outbreak of waterborne diseases. Officials say that so far, 126 cases of typhoid have been confirmed in Harare, and since the start of the rain season in Zimbabwe about 2 months ago, there are more than 1,000 other suspected cases nationwide.
The National Microbiology Reference Laboratory has also confirmed three typhoid cases in Mutare and Mashingo.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yay.
Wonguka hamawadiwa nasi tira kuti tinge tichitarisa nyaya yezvirwere zvinokonzerwa nekumwa mvura isina kuchena kana kuti wokudya zvikafu zvinenge zviine utachiwana kana kuti zvinenge zvaitwa contaminated pane chirwere chakunetsa chetyphoid muHarare parikuchikirwa kuti panogona kuita zvakare chirwere checholera chakamburaya vanhu vanodarika zviuru zvina makore apfuura munzvimbo dzakawanda munyika. Asi Gibbs pane kukandirana nyoka menyu pakuti ndiani ari kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Gurukota runoona nezvematunhu vasevia kasukuwere vari kuti zviri kukonzerwa nemakanzuru MDC vasiri kuwanisa vanhu mvura yakachena uye kuona kuti maguta achena. Asi ivo MDC vari kuti aiwa ivo vakasukuwere ndo vari kuita kuti zvinhu zvinyanyo ipe nekuti vanonyanya kupindira-pindira munyaya dzekutongwa kwemadhorobha uyezve mari inofanira kunge ichitengwa rori dzekutakura marara kana kuti kuchenesa mvura iri kuenda kune mamaneja emumaguta imomo vari kutambira mari dzakawandisa vamwe pane dzimwe nguva aitotambira kana kuti 25,000 per month mwedzi wega wega ikanzi ngaidzikiswe. Asi pari kunzi mari dzacho hadzina kunyanyodzikiswa zvakawanda, nekudaro mari yakawanda iri kuenda kuvanhu vashoma shoma vanenge vari mamaneja posara pasina mari yatingati yeservice delivery. Izvo ndo zvaakuita kuti muguta munge musina kumira zvakanaka. Gibbs,
vakakuhleke indaba yetu Blessing namhlanje. Zuruka ndaba ringalitshona njani lapha rikhona kona ngapho ke ngemakhaya. Udaba esixoka ngalo sikhuluma ngodaba lomkhuhlane wesihudo. Siyakwazi ukuthi kule typhoid kuzobuya ke necholera, kodwa namhlanje sikala kakhulu kuno kuthiwa yi-typhoid ukuthi sizwa kuthiwa ke eHarare kulo muntu oyedwa osefile ngokuzwa kwethu ungani umuntu lo wabulawa yi-typhoid. Kuzobuya ke lokho kuqalise izulu sikhula abantu abangu-126 okutholakale bengani bane-typhoid nale. Kodwa okungani kukhanyisa obala yikuthi abantu bakahulumende bathi kulutshwane ukumemetheka komkhuhlane lowo, kodwa kubezekube khona abazimele bodwa Blessing bathi kuyamemetheka sibile kakhulu. Sizwe njalo zokuthi-ke edolobheni lakobulawayo kungazani abantu bethuka babonana zani umkhuhlane lowo ungaqhamuka nje uyaphonga ukuthi ungathi folokohlo nje kusasa kumbe ngelanga elibuyayo kumbe ngeviki ezayo. So ke asikhulumeni sizweni ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi njalo unqabelwa njalo njani njalo lokuthi nxa ula umkhuhlane we-typhoid ubona ngani. Yeah, as 12 and 4.
Of course, Gibbs, People are free to call us 202-619-2077. Tira kuti tinge tichitaura nemi nenya dzekuchikirwa kuti zvirwere izvozvi zvinogona kupararira. Uye semaonere enyu pangaitwe sei chaizvo kuti pange pachigadziriswa iro dambudziko rinenge roda kupfunya chisero munyika. Zvimwewo zviri kunetsa ndezvekuti mishonga kuzvipatara kwacho kwagara kusina. Zvekuti pakatanga kunyanya pararira zvirwere izvozvi zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka nekudaro panenge pachidiwa kuti vanhu vakwanise kuzvidzivirira gaps zvisati zvanyanyoenderera mberi because of course I'm talking about the crisis already in the health sector. You know, there is a serious drug shortage.
That's right.
Even painkillers, you know, are not readily available in most public hospitals. And as a result, an outbreak of any waterborne disease is bound to be catastrophic. Gibbs.
Yeah, so let's look at the signs and symptoms of typhoid fever. According to the Center for Disease Control, persons with typhoid fever usually have a sustained fever as high as 103 degrees to 104 degrees Fahrenheit, or 39 to 40 degrees Celsius. They may also feel weak or have stomach pains, headache, or loss of appetite. And the CDC says in some cases, patients have a rash of flat rose-colored spots. The only way to know for sure if an illness is typhoid fever is to have samples of stool or blood tested for the presence of Salmonella typhi. This is according to CDC.
Mm-hmm.
So, ke zvirwandaba ke CDC lapo yakhuluma kuti ungabona njani kuti ule typhoid. So, but okunyoka ngkhona uyabona kuti uyakuchisa umzimba. Ungabona umzimba udlula 103 kusiya 104 degrees Fahrenheit, kumbe 39 to 40 degrees Celsius. Ube ukwazi kuti umkhuhlane lowo usukuhlasele. Njalo babo sizwe ngazani amadolo senqundekile, kuzobuya lesisu siyabe sibuhlungu, ikhanda libuhlungu. Njalo sehluleka lokudla. Kwesinye isikhathi ke uyabongazana le rush emzimbeni ekanibomvana nje khonapho ke irush yankhona. So ke bathi nxa ufuna ukuthi ubone ukuthi sibili lo mkhuhlane lowo, ngcono bekutesti i-blood yakho, igazi, kumbe bahambe nje bekutesta nxa ungahlala phansi. Yeah, kungana kunjalo fowethu.
Of course, still from the Centers for Disease Control in America. Where in the world do you get typhoid fever? Typhoid fever is common in most parts of the world except in industrialized regions such as the United States, Canada, Western Europe, Australia, and Japan. Therefore, if you are traveling to these parts of the world, you need to consider taking precautions. Other areas of risk include East and Southeast Asia, Africa, the Caribbean, and Central and Southern South America. The most recent how can you avoid typhoid fever? According to the CDC, they are saying that two basic actions can protect you from typhoid fever. One, avoid risky foods and drinks. And the second one being get vaccinated against typhoid fever. And they also say it may surprise you, but watching what you eat and drink when you travel is as important as being vaccinated. This is because the vaccines are not completely effective. Avoiding risky foods will also help protect you from other illnesses, including traveler's diarrhea, cholera, dysentery, and hepatitis A. This is basically according to the CDC, the issue of food is very important. You know,
very important,
but unfortunately,
indeed.
I mean, like, you have to avoid fruits that you peel.
Mm-hmm.
Bananas a bit okay, but you don't have to. Once you peel them off, you have to eat. You don't have to, touch them. Oranges, I think they are risky. This is why the government of Zimbabwe is saying that they are going to ban the vendors in and around the capital city, rather to try and contain the disease.
And meat as well. They're saying they're going to ban the sale of meat.
Mm-hmm.
So according to CDC, again, typhoid fever's danger doesn't end when the symptoms disappear.
Mm-hmm.
So here's what they say. Even if your symptoms seem to go away, you may still be carrying Salmonella typhi.
Mm-hmm.
If so, the illness can return or you could pass the disease to other people.
Mm-hmm.
So this disease can be passed from one person to the other. So, and then they end by saying, in fact, if you work at a job where you handle food or care for small children,
mm-hmm.
you may be barred legally from going back to work. until a doctor has determined that you no longer carry any typhoid bacteria.
Mm-hmm.
So I think this is very critical in terms of, you know, handling the disease.
Mm-hmm.
So bathi kona ke nqa usebenza ke endaweni elokudla kumele ukuthi uqalwe kudokotela ulungiswe bese uya kudokotela. Njalo ungabona ngazala ama symptoms sephelile abe ngaphela ngabe khona. So ke kumele wenzeni ubone udokotela ukukhangela njalo. Ngoba ungayithatha uyinike omunye umuntu.
Of course, also according to the CDC, what you need to do is boil it, cook it, peel it, or forget it. That's the slogan there. So they say, if you drink water, buy it bottled or bring it to a rolling boil for 1 minute before you drink it. Bottled carbonated water is safer than uncarbonated water. Saka zvirikunzi zvakakosha kuti kana muchida kumwa mvura mutange mai boilisa mvura yacho kana kuti motenga mvura yakachena inenge isina kuvhurwa iri mabhotoro yayo nekuti dzimwe nguva mvura iri kutorwa kubva muzvibhorani muHararomu inenge isina kuchena. Ndosaka vaparenya tikavari kuti ivo zvimwe zviborani zvichavharwa nekuti kana zvapane chirwere ichochi zvinenge zvakurova kuti mvura iyoyo inenge isingakwanisi kuti inwiwe nevanhu. Ask for drinks without ice unless the ice is made from bottled or boiled water. Avoid popsicles, dzimwe ice cream dziyadziya, and flavored ices that may have been made with contaminated water. Eat foods that have been thoroughly cooked and that are still hot and steaming. Avoid raw vegetables and fruits that cannot be peeled. Vegetables like lettuce are easily contaminated and are very hard to wash well. When you eat raw fruits or vegetables that can be peeled, peel them yourself. Wash your hands with soap first. Do not eat the peelings. Avoid foods and beverages from street vendors. It is difficult for food to be kept clean on the street, and many travelers get sick from food bought from street vendors. Gibbs.
Very, very incisive kind of reading there, Blessing. So now I think we are joined by our first guest, and that is Dr. L.O.P. Sibanda, who is a medical practitioner based in Harare. Dr. Sibanda, good evening and welcome to the program.
Good evening to you.
Thank you very much for joining us.
And thank you for having me.
Now, Dr. Sibanda, is it not surprising that in 2017 we'll be talking about typhoid and cholera in Zimbabwe?
It is a bit of a drawback from where we were. There's a spouting of settlements which have not designated the reticulation facilities where the water reticulation system is not there and where the sewage system has not been put in place. The shortage of accommodation has forced people to live in areas where these facilities are not there. And in other areas where the facilities are there already, they may not be functional due to a lot of other reasons which the residents themselves may not be able to control. So in that setting, it may not be surprising. I believe the Minister of Health has been looking out for this possibility.
Dr. Sibanda. Yeah, kukhanya zani ifoni yethu singani qhumekile uDr. Sibanda bekhuluma khonampana amafoni lamhlanje ke ahlupha Blessing sinethemba lokuthi kungalunga. So kade kutsho yikuthi ke okuhluphayo yikuthi nxa sikhangele kulezindawo lapho ongamelanga abantu behlale khona. So lapho abantu ongamelanga behlale khona kulapho kuqhamuka khona umkhuhlane onje. Lesinye isikhathi nje uthi ke kulokunye ngani kulobu chapa obuthize. So kumedi ngakho kuyalungiswa konke lokho. So kuningi siza kuzwa nxa singamfonela. Bona zani singazama i-landline yakhe kungalunga angilaqiniswe lokho.
Wongu tichaedza kuti tinge tichibata zvakare Dr. Sibanda apo vanga vachitsanangura asi kuti chimwe chiri kunetsa ndiche kuti vanhu vanenge vawandisa madhorobha mudzimbawo dzinenge dzichinetsa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapombi aya anogadzira anotakura masiweji haana kukura zvekuti angakwanisa kunge achishanda zvakanaka tichitarisa uwandu hwevanhu vamumadhorobha. Dzimwe nguva tinozoona mvura yemasiweji iya yaakuputika yaakupinda mvura inonwiwa nevanhu zvinova zvinozokonzera zvirwere zvakadai asi handi chinhu sekutaura kwavari kuita changa chitariswa kuti mukore uno gore rino ra 2017 Zimbabwe nepayainge yave kare ingasvike pakuti inge chiwana zvirwere zvakadai. Zvirwere zvakadai kazhinji zvinowanikwa munyika dzinenge dzine urombo hunotyisa vana Haiti. Those are some of the poorest countries. Asi Zimbabwe,
kwamangalisa kakhulu. Yeutokutere besitsho esithi uyamangala ukuthi uhamba njani. Ye, ngizokunganisanise khona ecingweni. Asimzame futhi.
Dr. Sibanda, are you back on the line?
I am, yes.
Okay, you can continue. I'm sorry you got cut off. Our phones are a bit problematic.
I'm sorry. I was saying that typhoid fever is caused by a bacteria. The bacterium is very hardy. It can survive under very difficult conditions. And therefore, as the rain come, there was almost a fear, or rather a fear, an anticipation that this sort of situation could occur, given the sprouting of settlements which do not have appropriate water supplies and sewage reticulation systems. In that setting,
yeah, I'm a phone line is super civil,
a bit of a problem. I will try to get back to Dr. Sibanda Gibbs.
So akati kutsho ke ukuthi ke eZimbabwe ke okukhanya kungani kuyabonakala ukuthi sibili kulohlupho lwemkhuhlane le enjengetyphoid. So ke nxa siqhubeka futhi siyaphambili kwenzani iCenter for Disease Control yakhuluma lapho ukuthi ungabona ke ungani imkhuhlane wetyphoid awuselawo uyabukhona ungani ucatshile kancane. So ke okumele ukwenze ukuthi ke ubone udokotela ngoba umkhuhlane lo uyenza ukuthi bangakwela phambijana bese uthi suphelile uyabonga kapheli dusibili yabo lokho khona khona. So ke bathi sokumele ubone udokotela njalo akumelanga ubambe ukudla lokho kubanjwa ngabanye abantu okudliwa ngabanye abantu ikakhulu nxa usebenza labantwana akumelanga ukubambe futhi ukudla konoko. Sokumele ukuthi udokotela azatsho ukuthi umnumzana lowo usephilile sibili sengasebenza labantwana kumbe sengasebenza nabanye abantu ngoba uthi i-CDC ithi umkhuhlane lo uyathelelwana.
I think let's go to Harare. I think we have the chairperson of the Combined Harare Residents Association, Mr. Simbarashe Moyo. Mr. Moyo, good evening.
Good evening, Mr. Zulu, and let me greet the listeners and say compliments of the new season.
Thank you so much, and I hope all our listeners are doing well. Of course, Harare, it appears at the moment, is the epicenter of this typhoid outbreak. And we have heard the Minister of Local Government blaming the council, and we also have the council blaming the minister. It seems there's plenty of blame to go around. What is causing this outbreak in Harare?
Thank you very much, Mr. Zulu. Let me make one point very clear before we discuss more. And the point is that the issue of typhoid and these waterborne diseases is not coming in for the first time. Every time we have the rain season, every time we have rains coming, we always have cases of typhoid. We always have cases of these waterborne diseases coming in. And the city of Harare is always not prepared to deal with these cases. We don't know how and why, but if we were to speak about this particular instance of the outbreak in Mbare, we are now hearing that it was caused by some blockages to the drainage system. After some flash floods, it appears sewer water got into the into the water system. The sewer got mixed with the water that we drink after the flash flood or during the flash flood, flash flood. And then as a result of that, people then got infected. People consumed. People drank this contaminated water and ended up, getting contaminated. Ended up getting infected by this waterborne disease that is caused by this bacteria called, Salmonella typhi.
Mm-hmm.
So these are the stories that we are hearing. Mm-hmm. And amid all these stories, we are also seeing some blame game coming in, where the minister is blaming the council and the council is blaming the minister. And at some point, they are also blaming us, the residents, saying that we are not disposing our, the litter properly. We are not doing A, B, C, D, and so forth. But the bottom line is that the city of Harare Health Department is not adequately prepared to deal with this, waterborne disease each and every time they break out. This is not the first time, like I said initially.
Mm-hmm. Gibbs.
So now, Mr. Moyo, looking at the way people are living in Harare, we know that there are some people who are selling many goods on the streets. So, and the city council is saying, these people should not sell meat, should not sell fruits and all those kind of things. Is that possible?
Well, looking at the current economic situation in the country, I want to be very clear that anyone who utters or who says something to the effect that people must not be seen or must not sell, farm products, must not sell their wares in the streets and so forth, must not sell food products in the streets, I think that person will actually be dreaming, because in real terms, people are surviving on spending. That's the reality of the situation that we are having in Harare and other parts of the country. So if one is to say that we want to ban the sale of food, the sale of fruit, and all these food products in the city, that ban would be impossible to enforce, merely because that is now a source of livelihood for many thousands of people, many thousands of residents who are trying to eke out a living. Because of these challenges, because of the challenge that we are facing economically as a nation. Surely, so it's not possible, from my view and from the view of the other residents of the city of Harare, to effect this ban, let alone even to enforce the ban, to make sure that you don't hear people selling their wares. I'm just coming out of town right now. The town is full of vendors who are selling their wares, trying to make out, to raise the money for the food, money for the fees, money for all the things that they want. To put food on the table requires that one is to go into the streets and, sell his or her wares, to eat food, or any other things that can be sold in the streets.
Mm-hmm. Asi va moyo apana here dambudziko ipapo rekuti hongu tiri kuzva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi vanhu vakaramba vachitengesa iwo mafruits iyaya, chirwere chikapararira kuzvipatara kwacho hakuna mushonga, poitwa sei?
Pane nyaya mbiri dzamuri kutaura apa. Pane nyaya yekurarama kwevanhu vachitengesa kuti vararame, poita nyaya yechirwere iyauya pana panhasi. Inini zvandiri kutaura ndezvekuti chirwere isati chauya, vanhu vanga vachirarama nekutengesa. Vanhu ava kuti varambe vachirarama vanofanira kuramba vachitengesa. Hongu tine chirwere ichi, asi mune zvatiri kunzwa nezvatiri kuona, chirwere ichi chiri kuuya nekuda kwekuti vanhu vari kumwa mvura yakasangana nemvura yetsvina. Vanhu vari kumwa mvura yakasangana nemvura yetsvina nekuda kwemafashamu akaitika kunzvimbo yeMbare. Apo veHarare vanga vasina kunyatsoita proper planning inodiwa, ndonga muri kunzwa zviri kutaurika even mapepa nawo, kuti pane panofanira kutoputswa pane shopping mall yakavakwa inonzi Mbare Bazaars, yakavakwa ichigara pamusoro.
Nhare yacho ya firingidzika zvakare, asi musaore boyo, ramba yenyu muchedza kuti fonera. Of course, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about waterborne diseases following an outbreak of typhoid in Harare. And there have also been reports in other cities. And the Minister of Health is now fearing that there might be a cholera outbreak. Gibbs.
Yeah, we're kuluma ke umnumzana Simbarashe Moyo, combined Harare Residents Association. Utukona loko kunuwa ngukulumendu kuti abantu bengathengisi ama fruits, bengathengisi ama tamatisi, into ezinjalo le nyama kungeke kwenzakale ngoba abantu baphila ngakhonoko. so kuti vele kungayokwenzakala ngoba kuyahlupha abantu baphila ngani
Ah, parodets. Regai timboyedza muteereri ari ku South Africa nhasi mafoni ari kunetsa. Mukoma Victor makadi.
Here.
Makadi.
Chinofara makasimba here?
Aiwa tiri nani edu. Mukoma Victor muri kuona sei dambudziko rezvirwere zvakaita se cholera ne typhoid marara.
Ah, zvirwere izvi zvinoda kuti zvigadziriswe pachine nguva. Chinofara makasimba.
Mhm.
Chinofara
Mukoma Victor.
Zvirwere izvi zvinoti zvigadzirirwe pachine nguva.
Mukoma Victor.
Nekuti
dzorai radio yenyu kuti tinzwanane.
Ndiri kuteerera.
Oh, taurai.
Ndadzora.
Okay.
Ndati zvinoda kugadzirirwa paine nguva vanhu vasati vapera munyika. Nekuti kolera inouraya. Tambonzwa pachinzi vakasukwere vari kuti maya MDC here. Makanzila zi MDC. Aiwa kababa mukoma vakasukwere ngavataure chokwadi. Waondonga nyika waondonga nyika. Muzvipatara muchina chirimo kana mishonga hamuna. Mari wakapiwa mari vari kutora wodya ndiwo. Nhasi wakutaura kuti vanhu veMDC makanzila eMDC aita sei handi ndo here vari kuti vari panyanga vari kutonga nyika. Handiti ndiyo vanogona kuti vari kutaura kuti varinotsvaga mari uku vachinza nyika mari munyika wakaenda kunotsvaga mari mari yacho instead yekuti vatenge mishonga waakuisa mabhenga avo iwo waakuinvesta kunze kwenyika nemari iyoyo vari kunzi vatenge mishonga zvirwe zviganhuke
tichitarisandofunga
ndinorangarira pane gore rakafa vanhu vakawandisa muzimbabwe nenyaya yekorera
2008
dai vinge vatori vamwe vanhu vezanupf ngavatuedze kumhanya-mhanya kuti vadzivirire chirwere chekorera netyphoid kwete zvaurusvera vacharoti vanhu vemdc vanhu vemdc ngavasaendese chio nhunzi pasina chironda kana pasina nyama mhosva ndeyavo
asi mukoma Victor tichitarisawo zviri kusouth africa ikokoko kwakamira sei maguta avo vari kunyatsoabata zvakanaka here
baba kusouth africa kuchiri nani kuchiri nani kwangoipa kuti kugarika kwekugari wemusouth africa waakuda kutotanga kunetsa hatichadiwa musouth africa tiri kunzi tidzokere kudzimba dzedu saka pazvakunetsa nekuti vamwe kubva kwavakaita kuzimbabwe vakatiza iwo futi vanaka sokuerewa wavo
asi maguta akachena
maguta muchiri raiti hamuno muchiri raiti
imi munoziva here pamunomboenda kumba munoziva here zvekuita kuti mudzivirire zvirwere izvi mungati here pane dzidziso yakakwana pamunoenda kuzimbabwe
zvirwere nhau yekudzivirira nezvirwe zvekorera
zvakaita setyphoid nekorera kuti mungazi here kuti mukanzi maakuenda kuzimbabwe izvinezvi munoziva here kuti munosvikoita sei kuti musatapurirwe zvirwere izvi
inhau yekuti ukasvika inhau yekuti ukasvika kuzimbabwe ka vainzi korera inonzi tinobhorisa mvura touraya majemes emvura tinobhorisa mvura tonwa mvura yakabhoira iyoto yatonhora asi kazvinonetsa mukoma nekuti zvinonga togondwe nevanhu vari kumamisha tinomungati here munhu ari mutaundi onoko achindovesa moto achibhorisa mvura magetsi acho hakuna ndopangaitere moto oesa huni wobhorisa mvura oti mvura ngaitange yatonhora iyo wachitadza kupurifya mvura kuti mvura inge ine mishonga yakakwana kuti vanhu vasabate zvirwere neutsvina utsvina ndo wanyanya muzimbabwe mabhina haasi kutorwa nhunzi dzaangozara pese pawangu saka zvinonetsa kana mukabhorisa mvura idzo nhunzi dziri mabhina angozara mudzimba masuweji ari kungoputika mudzimba
aiwa
tinomungati vanhu
tinotenda zvikuru mukoma Victor
Alright,
tinotenda zvikuru Gips, you heard there from Victor in South Africa. He's saying the situation in Zimbabwe is deteriorated. In South Africa, he's saying things are tough, you know, because South Africans want them to go back home. But he says their cities, at least for now, in South Africa, they are very clean. In Zimbabwe, it's a different story altogether. You know, no sewage reticulation and all that. litter everywhere, and he's saying this is contributing to this crisis. But he's also blaming the government of President Robert Mugabe for presiding over this collapsing economy. Mm-hmm. And he's saying that it's a clear sign that they failed. Gibbs.
Yeah, ba kuluma lapa ke abantu ke blessing. So ke ogate kuluma kadesi zuluganda boti. Okwenza konke lokhu ukuthi uhulumende President Robert Mugabe usehlulekile ukubusa kuhle eZimbabwe. Ngakho ke asazwanga ukuthi kumele kuqutshwe njani. Kodwa ke ngokukhuluma kwakhe uthi nga kuyaqhuka ngoba khona ngale South Africa sebexotshwa phela. Abantu basavunyelwe ukuthi baphonge ukungena nje. So ukuthi babuyele ekhaya. Andisizwele ukuthi banenge babesele ekhaya. So ke zulukanda bangenani kuhlelo kona manje nasi nombolo 001-202-619-2077. Zaphinda njalo 001-202-619-2077. Yeah, ungabulo bani.
Tinenge tine mwe mutereri ku South Africa kwakare vamatamba makadi.
Ndiripo makadi.
Aiwa tiri nani muri kupi ku South Africa?
Ndiri pakare pangu ipo pa Cape Town apa.
Parisi pa Cape Town.
Ah, but you plan to buy a banana, but you said it.
Yeah, that mama boinda ka kumusha saka mama kumbo zokira muri mzrodu.
Warume. Ndaka ndika ndiroga US dollar kwa kumana amuna ndika ndira US dollar kuno ende ka chirudzi kumusha.
Tachitoda marandi koko kuti ndimi mune marandi acho akati one day.
Ai wakamukangotumira oka kana euro kana pound ko ai wakara kufira makwara kya ndino kona kuenda kumba.
Right, that's it. Tino botana nyaya zvirwere zve typhoid ne cholera munoonawo sei dambudziko.
Muri kuona pane dambudziko ka. Dambudziko riripo ndoripo kuti hamungakwanise kurapa chirwere kana kuti muzigadzirise musina kubvisa pari kukonzera the root of the problem. Dambudziko redu ratinaro mukati menyika yedu matongero emabatiro eupfumi matongero ebatiro enyika. Muzvipatara iko zvine zvamuna mushonga nokuda kwei makare kwese tichikura tairapwa masuweji nemagadzirwo ese aiitwa mvura yaipurifya zvakanaka vanhu vachinwa mvura dzakachena. Koiko zvino zvaakuenda kupi? Haisizve here zvikonzero zvokuti tiri kunzwa kuti kumacancellors only macancellors anenge ari affiliated kuZANPF hatoda kutaura zvemamwe mapati ndova nemagovernors nemaministers vari kukata ipapo nhamba yavo vakakata nhamba yavo iyo vokonzidhoka ruzhinji kuti rusafe nokuti kana vakuzoda mavhoti mu2018 no the same people are going to vote saka kana vanhu ivo vafa nechirwere chetyphoid munovhoterwa naani vanhu mavaisa pamakuva apo muchivaona kuti ava vanhu vakarara apo ndo maakuzotora zvitupa zviya zviya zvamakaita gore ra2000 2006 uri kuona ndo pane nyaya yakaipapo.
Saka inyaya dzezvematongerwo enyika dzina kumira mushe zvapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Nyaya izvi zvaitwa ndezvokuti kubva kuna minista chaye ndofunga munhu akafunda. Kana uri munhu akafunda vakagara vachitorera kubva kuna stemsipaya. Tinoziva kuti isuzu oraiti ndiwo watora wagara apo waamo. Uri kuonawo sei makanzuro parimwedzi mazuva aya enzi chopo enda udzinga makanzuro ese MDC kumaprovinsi ese ndokuirana abva kutaura MDC haisi kupinda mvura. Tinotaura kuti chakonzeresa iko zvinezvo kada kuti muzvitariseka from Bedbridge to Chirundu kuri kunzi marodhi waya if I'm not mistaken akatopera kugadzirwa kubva Blawaye to Forbes border post Blawaye to Ramakwebani ku Plumtree marodhi akapera kugadzirwa but ukaona makomba acho ariko unotoraura mazeramba mahove mahombai mari yacho yakaenda kupi yakadyiwa ni vanhu vari muZANPF vanhu vari atinyambodi kupanzenga ipapo. Saka tanzwa the root of the problem hurumende yedu kai ndo yakonzeresa kufa kwevanhu yandiri kutaura kuti makanzelers haana kana problem because zvezvi madonors akawanda arimo dhora chairo chairo kwada kunzi dhora pamwe dzimwe dzenguva kwamuro kwakusisina dhora dhora rakazara muZimbabwe but riri kuperera kuma ministers only ku 200-300 people 3 millions mangani muZimbabwe tine zvipatara zvingani we should cater for those people kuti tione kuti infrastructure yedu iri kufamba zvakanaka here hakuna munhu ari kusupervisor ndikuti kana ndapinda pabasa ndiwo wapinda pabasa wakunotora mwana wasisi wako haagone kunyora wozouya wakumuhorisa 25,000 yavari kutaura vaiwana kupi vavazviprovhese tizvione kuti uyu munhu ari kuhora 25,000 iwo unofungidzira kuti kana kwamuri kwemuri kwahora ma 25,000, 30,000, 40,000 pamwedzi hazviitiri zvakadaro izvozvo
aiwa tinotenda zvikuru vamatamba nekupinda muchirongwa chedu
munoona chimwe chinhu chanaa ndichida kuti nditaurei nezvacho
pedzisaitinzwa
kutiwo unozva kuti rufu harujairike ndinongotiwo nezvenhamowo dzemudhara uyoyo vapita chanisa vakatisiyawo vandakangonziwowo kuti vakatisiyawo zvisinei zvazvo nezvematongerwo enyika asi munhu anenge afa aiwa kapa nhamo tinongochema tese asi dambudziko riripo manje nderokuti vakomana chokupedzisira chandiri kuda ndechokuti kana tobatana pamai ndakambonzwa muchitaura nyaya yekuti anzi kuvhota kuvhota paipe vakomana aiwa wedha mavhota muri ikoko wedha mavhota muri kuno tinongobihwa vanhu ngatikwirei hande tinoita toitoi tiri 4,000, 7,000 timbonopinda pana Copa Cabana timbonopinda pagweru timbonopinda mubrua timbonopinda apo pamutara tese tiri 7,000, 8,000 wounoti chii chinomboitika kumashure kwazvo
aiwa tinotenda zvikuru vamatamba
aiwa tinotenda murambe muchitibatawo tigare tichitaura nemi ndogara tichingotaudzana saizvozvo
tinotenda zvikuru that's Mr. Matamba there in South Africa and is also saying that corruption is to blame for the further deterioration of Zimbabwe's infrastructure. He's saying, you know, money that is meant for certain projects is looted. And this is why you have substandard projects. Tinemwe muteereri Gibbs anzi vada kunzi vamufisha ameno ndizvo here makadi pa South Africa.
Tiripo makadi.
Ndozita here.
Ndo sename.
Vamufisha.
Vamufisha, yeah.
Ah, okay, right. Tipewo maonero enyu panyaya yezvirwere zvekolera netyphoid.
Ndatenda zvangu varume kupindawo pachirongwa ichi. Takatarisana nedambudziko rinenge rativinga munyika medu. And I understand this is the second incident again. Saka nemaonero atiri kuzviita tiri kuona kuti government yedu ndiyaita problem yekuti makanselas arimo ndeMDC but kunenge kuri kubva mari ndokuzano PF saka tiri kuona kuti negligence iri kubva kuzano PF kuitira kuti ndonzi vanhu vemDC vamakasarudza imimi havasiri kugona basa of which hazvisiri izvo saka dambudziko riripo nderekuti mabhini haasiri kutakurwa vamo kuti vanhu vari kunge vachibatsirika nekutengesa vapedza kutengesa marabhishi acho vari kungosiya imomo vachitarisira kuti kanzuru ichazouya ichitakura zvinhu izvo but hazvikwanisike nekuti mari hapana zvadaro tichizoenda kumvura ndakakurira kurotoni ini nguva chaya chaya vamugabe vachiri kutonga zvekutonga nyika yavo vachiri kuda zvekuti nyika yavo ive iri yavo zvishuo zvinhu zvaiendeka ndinotarisira kuma 95 zvinhu zvaazvichiri raiti kubva zvechizobvawa ipapo baba vakuchitanga vazoziva kuti nzira yakuba mari ndokutonga nyika ndo vakatanga kuti zvinhu zvese zvinge zvazoita sezva zvavo izvezvi saka pamoton jeff ipo paye ukabatsika izvezvi unotofunga kuti ndopasiwejio bariwo panoitwa zvemvura kuti iwe mvura yakanaka kuwana saka kwatiri ini ndikusouth africa kwatiri kunouku hatingamboti zvakanaka sereki tinova tine nzvimbo dzatinenge tichifamba ime truck driver tine nzvimbo dzatinenge tichifamba dzimwe dzacho unomboonawo zvakangodarowo nekutiwo upiwo hungori kwese kwese hausiri wanhu wava mugabe chete kana izvino vazuma chaivo varungoitawo zvisema saka chikumbiro chatu ndechekuti mapurezidendi dai vanga vakwanisa kutona nemagavhumendi zavo vana ivana kasikuverawa handizvizive kuti vaiinganetiwo kunge kuba kwavari kungoita because kuba kwavane nguva refu
Mukoma Mufisha.
But generation here, this is to get to pay you to have to miss you so that. So I was joking that so I would do now. I know books of Saramis. My parents of Garaminica Mawa, I just said, I want to give.
I want to note that I had one fish as it gets in Gadu Tiningar, Kuba, Duatisi, Matari, Neutitigazo Pizzana, Tobayana Maziso, Tungamoti, Duano Fungizro, Gutivaku no Korasi, Atisi Matari. As it noted as Kuru Pinachiro Wachid. Tinotenda Shukuru. You heard there from Mufisha is saying that in South Africa things are a bit okay, but you know, it has also its own problems. There are some places that are not not that developed, and he's attributing all this to corruption, mostly by African leaders. And he's saying that you know, they should work to make sure that their people are living well, not focus on looting national resources.
Yes, sawuza kuleke blessing. Lapha ke sesilo baba uNdlovu. Baba Ndlovu, ungawutshona njani?
Siyatshona njani baba?
Sitshone kakhulu. Kunjani eBotswana?
Hayi kancane mfowethu.
Eh, ungavuka ngikona kona phe eBotswana.
Ise Gaborone.
Oh, kunjani eGibs?
Hayi kancane, hayi, libe likhiza nje mbijana ngapha.
Oh, yebo phela. Uyakuzokona mpho kuthiwa kule typhoid.
Hayi, andingike, hayi ngaqhamba mangane, saba mangayi, angiyezwa sifile lokho.
Yes, sizokuthiwa eZimbabwe khona ngale, ngazale typhoid le isibamba bambile. Ikakhulu kuna ngale Harare, ilakho lokuthi kuqhamukela kobulawayo, phosela lakho khona baba.
Yebo, ngiyakuzwa sifile futhi, kodwa mina ngombono wami, nxa nginanzelele, nxa ngilalela uhlelo lwethu lwe-Studio 7, mbona ngisizwa kakhulu ukuthi alikho ilanga elingaphuma liyetshona kungakhulunywanga ngobaba wethu umkhokheli. Ngingazi ukuthi bakhuluma ngaye ngobuhle kumbe ngobubi. Ilanga lonke nje ilanga eladalwa ngumdali aliphumi liyetshona lingakhulunywanga ibizwa lakhe. Ingasenani ukuthi kukhulunywa ngani. Right, mbuye kwesibili, mbuye ngithi mina mina ngikuthatha njengokuthi lokhu osokukhona eZimbabwe okumkhuhlano lo, mina ngibe ngithi mina ngikuthatha njengoswazi olutshaywa abantwana beZimbabwe. Ngibe ngithi mina kufuna ukuthi abantu sikhangele ukuthi uswazi luvela kubani. Kakhulu ngiphendula lo baba kade ekhuluma esithi lapha thina kwathini umgabe sikhuluma ukuthi si. Mina ngithi mina uswazi luvela kuNkulunkulu, kuthi khona IC problem evela kuye upresident, luswazi oluvela kuNkulunkulu. So thina masingathi thina udaba esilalo kumbe udaba esingaba lalo ngolwakhe, hhayi mina mbona engazani ngolukaNkulunkulu. Kusitsho ukuthi njalo futhi kufuna abantu bonke babekwazi ukuthi sibheke kubani siyekhuluma lolu dubo esesilalo ekhaya. Ngikhona-ke singazozwakala ukuthi kusukisela nini njalo kuyaphela nini udubulele esilalo ekhaya, ngoba ungakhangela abantu bonke sebengumgabe igazi labo langenkulumo zabo langokudla kwabo, ungaze kube kuyini vele ngomgabe, ungaze kukhulunywe ngoluphi uhlelo kodwa abantu bakhuluma ngomgabe. So nyayakaita sayiyo yeyo manje inonetsa kuthi vanhu vemuzimbabwe vakadzidza, but chinongondinetsa muhana mangu kungani kusiyenzwa kuyini ukuthi benga kumdali kuNkulunkulu sibi siguqe ngamagodolo sikhulume kuNkulunkulu asize, because le ndaba yokuthi ama-politician abafundi kodwa into zonke abazileta ekhaya mani mina mbona ngazani akula lapho kusisa khona. Abanye badla izimali ezabantwana besikolo ngabantu abafundileyo, khathesi omunye ukhuluma ule kuthiwa bayadla i-6 million uyabona bekhona ngani babalekela utho ngabantu futhi njalo abathiwa ngabafundayo. Uthini ngakho?
So manje ngombono wakho ufuna ukuthi sicelene kuNkulunkulu? Yikuyini singakubona?
Yeah. very good mto ankulunkulu kanyela mina ngombono wami afike sibe lelanga elilodwa kuphela litshe liyale khona ukuthi namhla kungabi lo muntu ozakhuluma ukuthi ungigabe lizabona kuzaba lokunye okuzavela ngunkulunkulu sonke nje sibe lengqondo eyodwa sike siguqe ngamafike sikhulume siyekele nje ukukhuluma igama elithi ungigabe sitshiyane ngalo litshe life ezinhliziyweni zethu uzabona khonapho ukuthi bakhona njalo abanye abangazuboniswa ngunkulunkulu lapha kusuka lapho kusiya ngaphi linjani sori kamgari
ye so ubona kazani abangaboniswa ngamaprofita batsho ukuthi um kuzahamba kube nje
no zwana zakutshela enye indaba
khulumamungari
kana vachithuma mungari jehovha vari pamusoro pekudenga avathumi zvinonzi vaprofitava hatisi kuda kunamatiswa zvatisingazivi asi funi kukonza into esingazaziwi unkulunkulu uthuma abantu abangabavhangeli abantu abafundiswe iqiniso john 8:32 if you know the truth is going to let you free tikaudze maprofita aikwana kuti maprofita emumakereke kwete avang'anga nemasosarizi vanotaura munhu wese wese ari mustitu vanot account to those people
hai siyakuza kakhulu ke mnumzana Ndlovu kuna ngapho eBotswana phoselokucina kolapho nyakunika 30 seconds qedisa
finyelela linabantu kuphela elisebenzayo kwi-studio 7 yazi ukuthi ngalithanda kuye kule nto kuphela mani lina engalifunda kuyo ukuthi thina abalalelweni singaze sikhulume sibe njani kodwa lina ayi ye kuphela khonoko kukwanile futhi
hayi siyabonga kakhulu baba ungadinela kusasa ye thank you very much
thanks
yeah so that was Mr. Ndlovu you know he was talking a lot about divine intervention. He says people of Zimbabwe must pray, you know, pray a lot, pray very hard, so that things happen their way. But he says he doesn't believe that this kind of prayer will come through prophets. He says, you know, these prophets, most of them are false prophets. Some of them are sorcerers, you know, and all those kind of people, marabous, you know. So he says he can't believe in that. So at the end of the day, people must go with the, you know, what is written in the Bible.
Yeah,
and pray very hard so that things can happen.
Of course, for those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the fears of an outbreak of waterborne diseases such as typhoid and cholera. And of course, we are talking politics. Let's not forget about prevention. Of course, the key is boil it, cook it, peel it, or forget it. So if you are to drink water, buy it bottled or boil it for 1 minute. Mvura ngai boiliswe kana kuti motenga mvura inenge yakachena yaye muzvigubhu. Asi tinoziva kuti pane vanhu vanogadzira mvura dzavo. Nekudaro zvakakosha kuti muboilise mvura yenyu. Eat foods that have been thoroughly cooked and that are still hot and steaming. Chikafu chinofanira kudyiwa chichiri kudziya. Zvakanaka. Avoid raw vegetables and fruits that cannot be peeled. Zvinhu zvakaita semapeaches nemango zvekuti munongodya dzimwe nguva pasina kubvisa makanda hazvifaniri kunge zvichidyiwa izvozvo. Vegetables like lettuce are easily contaminated, saka momira kudya zvakaita sana lettuce. When you eat raw fruit or vegetables that can be peeled, peel them yourself. Haufaniri kuti ini ndomenya banana rangu kana kuti orange ndoti gibs chidya zvinenge zvisingadi kudaro. Uye kana vanhu vachidya vanofanira kunge vachigeza maoko avo nemvura ine sipo yakachena kagibs.
Kunjalo ke nxa uBlessing wakhuluma kwakhe njalo lokubhalwe yi-CDC, nxa ukuthi ubamba ifruti laphana kumele ubambe ifruti enjenge ibhanana uluhlube osolidla ube sosilelana pho ngokuqotshelwa nje uzobuya uspinach lani lani libhasophe khonapho yakwazi ukuthi ube le-typhoid. Silovani kona
tina mukoma tawanda zvakare kusouth africa ndofunga nhare dzekusouth africa dzinenge dziri nani kumwe kwese kuri kutinetsei. Makadii mukoma tawanda?
Ndiripo makadii zvenyu baba.
Aiwa tiripo. Dambudziko rapinda mumusha marinzwa i
dambudziko tikurinzwa mukoma. Nyaya iripo ndeyekuti kumusoro ngakugadziriswa zvikuru aiwo vari pazvigara papa kuri president awo daina ndiriko ipapo utungamiri hwemaminista ese aya chadzoka chaitika ndechekuti vari kufunga zvemari neupenyu hwavo dai warwisa vanhu vari poor vasina nechekuita nemabusiness. I think nyika ingave iri kunaka. Uyezve maministers ane department rimwe nerimwe raanotungamirira. Dai ari kutungamirira namazvo. Uyezve nyika ingadai iri kuendeka mberi zvakanaka. Ingadai pane gadziriro yakanaka chaizvo ingadai yakaitwa pamusoro. Dambudziko iri riperi but hapana chaitika kana wani kana mari yakauya iri kudhaivhetwa ichiendeswa somewhere nyange nemuhomwe dzavo chaimo dai ari munhu anomirira kuda kumirira vanhu chaizvo chaizvo nyika ingadai iri pakanaka pasine nekuti vari kubata mabhizinesi avo vachibata nenyika hurumende ngaimise mabhizinesi aya evanhu vari pamaminista maministers aya ari kutonga achitungamirira nyika I think nyika ingafambe zvakanaka vachikonsidha nechinhu chimwe chete nekurarama kweupenyu zimbabwe ingafambe zvakanaka
ko munoonawo sei danho rehurumende rekuti vanhu ngavarambidzwe kutengesa mumugwagwa umo pachityirwa kuti chirwere ichi chinogona kupararira
sekuona kwangu ini hazvishande nekuti vanhu vauda kurarama uyezve chirwere hachisi kubva mune zvekudya izvi chiri kubva mumvura dai yanga kuri kudzikorera ya zvaikodzera kudaro asi pari zvino dai vagadzirisa sitofanira gadzirisa nyaya yemvura izvi wakwanisa kutenga mushonga wachisa imomomo kuti vanhu vakwanise kunwa mvura yakachena vagadzirisa nyaya yemvura isiki ndokuti chirwere chisawanike zvakare uyezve chipere pasina izvozvo hapana chingamboitika chirwere chichatopfuura chichitowanda chichiuraya vanhu zvakare zvakanyanya
aiwa tinotenda zvikuru mukoma tawanda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa neni ndatenda
I think Gibbs you heard from Tawanda there also in South Africa is saying that the problem has to do with politics and of course I asked him about the government's stance to try to clean up the streets by barring vendors from selling their wares and he's saying that that is not going to work because of the high unemployment rate that Zimbabwe is experiencing at the moment because the unemployment rate according to some is close to 90% you know but the government says it's 10% because many are in the so-called informal economy so he's saying that to try and stop that it's not going to work you know because that is how people are surviving
yeah kunjalo ke blessing yes bukele njalo ke embhalweni wethu we-CTC ndingakhonti ukuthi nxa ungani ule-typhoid kuyaba hamba njani umntu one-typhoid uyabetshiselwa simile kakhulu i-temperature 39 degrees to 40 degrees celsius kuzobuya ke umzimba uyabangazani ucubuzekile kuzobuya ke umuntu obulawa yisisu njalo lekhanda lingani liyatshaya sibili bese kubuya nokudla kuyabe kusala ukuthi kungena emlonyeni kwesi sikhathi ke umuntu onjalo uyabanganisele rush ebomvu khonapha-ke esikhumbeni so ke kuzobuya ke ukuthi nxa umuntu songani segula sibili okuzima sokumele agijiniswe kudokotela khona ngale bajale ukuthi nxa ungafika khona ngale bakhangele-ke igazi lakho ukuthi lime njani kumbe khonoku okukhiphayo nxa uhleze etoilet yikho abakukhangelayo futhi babekhangeleke ukuthi kukhona yini igciwane le-salmonella typhoid so ke yikho ngazani okugulisa kakhulu khonokho so ke bacabanga ukuthi-ke abanye bacabanga ukuthi nxa sebeyelaphiwe i-typhoid le ihle hambe hathi-ke odokotela batha kunjalo so bathi iyasala ilokhu ingani icatshicatshile uze ulungilungiswe ngamaphilisi ama-antibiotics yokumele ukaginye kakhulu so ke nxa suke walungiswa khonokho bakunika imithi ethize so kumele ukuthi ubone ezinye izinto ongamelanga uzenze one akumelanga ukuthi ubambe ukudla ubambe ukudla nje okunjaninjani udokotela aze atsho ukuthi wena-ke usuphilile njalo kune ungenziwa eblessing
hongu kahama wadiwa kuna ava achangotibata ba kusvika takutoda kunopeta chirongwa chedu chanhasi chatiri kutarisa nenyaya iri kutyirwa kuti kunogona kutanga kupararira zvakare chirwere checholera nechetyphoid chetyphoid chatobata vanhu vakawanda zvikuru muHarare kumasvingo nekwamutare kune vamwewo vakanzi vane chirwere ichochi asi vachiri vashoma asi nemvura iri kunaya iyi pari kutyirwa kuti zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi nyika inogona kusangana nedambudziko seriya rakamboonekwa apo pakaita chirwere checholera chakauraya zviuru nezviuru zvevanhu nekudaro vanhu vari kukurudzirwa kuti vange vachi geza maoko nesipo vachiboilisa mvura yavanenge vachinwa ngaifashaidzwe uye chikafu chinofanira kunge chichidyiwawo chichiri kupisa kwete kuti chitange chatonhora ipapo panogona kuita dambudziko asi vakawanda vari kuti dambudziko iri kuti ripere zvinenge zvichida kuti pagadziriswe zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti pane kukandirana nyoka mhenyu pakati pemakanzura anotungamirwa nebato rinopikisa remdc uye negurukota rinoona nezvematunhu vasevhia kasukuwere kuti ndiani akonzera dambudziko rinenge ranetsa iri asi chokwadi ndechekuti vanhu vanofanira kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe izvo zvirwere izvozvi kips
kutoke nxa kuti uyelatshwa umukhuhlani lowu okumele ukwenze yiloku kumele uthathe amaphilisi ona lawa ama-antibiotics aze aphele ungadli elilodwa kumbe udla amabili amathathu amahlanu besithi hayi mna lam lasenditshayisa hhayi akumele ngihambe njalo kuzobuya njalo kumele ugeze izandla suku zonke nxa kuthi-ke ungenza okwenzayo ebathroom geze izandla kuzobuya futhi lokudla kwabantu nxa kulungisela ukudla lokhana abantu akumelanga ukuthi ubanike wena ngoba uyabeungazani akumelanga futhi ulungise ukudla kwakhona so kumele ukuthi ungasevi abantu kuzobuya-ke njalo lokuthi udokotela uzawube lokho ekukhangikhangela ezelungise konke okulungiswayo kunjalo futhi
Of course, for those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about waterborne diseases. It's the rain season, Gibbs, at the moment. And there are fears that because of the drainage systems that have actually collapsed in most cities and towns, there might be a disease outbreak. There's been an interministerial task force that has been created to try and mobilize resources and also to try and contain the disease. But the problem in Zimbabwe at the moment, Gibbs, is cash shortages. Mm-hmm. You know, the government itself is struggling to make ends meet. You look at the budget, they're acknowledging that there will be a deficit of more than a billion dollars, right? The budget is $4 billion.
Mm-hmm.
They can only raise about 3 point something,
mm-hmm.
right? So that on its own shows that there's a crisis. And mm-hmm. Although Zimbabwe is a signatory to the Abuja Declaration, which says 15% of the budget must go to health. Mm-hmm. to health, that mm-hmm. is not being done. The budget, 92%, almost 92%, is going to pay civil servants.
Mm-hmm.
And there's no money for infrastructure development. I think most of the country's infrastructure has virtually collapsed. You know, mm-hmm. look at the roads, the water reticulation and everything. It has virtually collapsed. And this is mm-hmm. why there are now these problems that many are facing, Gibbs.
And coming back to the CDC report here, mm-hmm. it says persons who do not get treatment may continue to have a fever for weeks or months, and as many as 20% may die from complications of the infection.
Mm-hmm.
So this is very serious. If you don't get treatment, you are going to have problems.
Mm-hmm.
So ke lapho iyakhuluma i-CDC izulukandaba ukuthi nxa ukuthi ulo mkhuhlane lo ungelatshwanga, ungelukwelatshwa khonapho ulakho ukuthi umkhuhlane lo uhlala ukhona njalo uyakulimaza. So ke abantu kuthiwa bonani elingakwenza. Ngoba umkhuhlane lo uyahlupha mbona ngazani-ke isikhathi siyajova bebesephinda njalo lokuthi nxa ukuthi uyalatshwa kwakumela kwenza ezinye izinto so kunjalo ba
ungukahama wadiwa sekutaura kwaita Gibbs zvakakosha kuti ukangofungidzira kuti waakurwara nechirwere ichochi mudumbu uchichaya nezvimwe zvakadaro zvakakosha kuti ukurumidze kuenda kuchipatara nekuti vamwe vanozoti andozoenda mangwana ndozodii izvozvo ndozvinozoita kuti vanhu vafe nekuti zvirwere zvatiri kutaura nezvazvo izvi zvinouraya kana munhu asina kukurumidza kuti ange achienda kuchipatara I think Gibbs we have come to the end of this program and we want to thank our guests we had them for brief periods of time because the phones were a bit problematic, so I want to thank Simbarashe Moyo, Chairperson, Combined Area Residents Association, and Dr. Elopi Sibanda, Medical Practitioner. And of course, we want to thank our viewers, our listeners, our callers. It was dominated by South Africa and, of course, our team behind the scenes, our producer and engineers. And signing off and saying, have a blessed weekend. This is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Cubes Dube saying, have a nice weekend, Zimbabwe.